Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 8 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kushoko, vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US harisi kuwanikwa, rinongowanikwa mustreet chete. Saka ndinoda kuti ndinzwisise kuti indava vari kuramba vachiti bond is 1:1. Ini maonero angu nezvandinoona kushoko ndezvekuti vanhu mari havasi kuiwana. Chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika haisi kuwanikwa. Saka kwandiri vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paekonomi.
Nyaya yemabond notes yochiri dzapa musangano wekuzeya budget regore rinouya. Vairairidzi vekumaruwa vanotanga kuramwa mabasa kwemazuva maviri kwatanga nhasi.
Nyaya yemugwagwa uyo inopisa hasha dzakashata. Mugwagwa uyu wari kunoti pezvirwe tudharashikirwa ngevakawanda. Hama neshamwari dzabera mumugwagwa mubato bvanza rapedza mabasa.
Studio 7 inoenda kwacheche kuchipinge uko inoudzwa matambudziko akatarisana nevagari veko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekushandiswa kwemabond notes munyika yatsviriridza pamusangano wekuzeya budget renyika regore rinouya. Uri kuitirwa muBulawayo. Dzimwe nhengo dzeparamende dzichiti kushandiswa kwemari iyi kunofanirwa kumiswa zvachose nekukasika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vabvunzurudzwa pamusoro pemabond notes. Dzimwe nhengo dzeparamende dzichiti hadzisi kufara kuti munyika murambe muchishandiswa mari iyi sezvo iri iyo iri kuwedzera matambudziko ari kuitika munyika. Nengo dzeparamende dzaratidza kusafara kwadzo nekuita ruzha apo vamangudya vange vachitaura pamusangano wekuzeya budget regore rinouya, izvo zvaita kuti mutauriri weNational Assembly vaJacob Mdenda vapindire vachikumbira vadare ava kuti vape vamangudya mukana wekutaura. Nengo yedare reSenate amai Lillian Timvios vati veruzhinji vari kushushikana pakuti ndeipi mari chayo iri kushandiswa munyika, vachitiwo zviri pachena kuti mabond notes haazi kubatsira.
Kushoko, vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US harisi kuwanikwa, rinongowanikwa mustreet chete. Saka ndinoda kuti ndinzwisise kuti indava vari kuramba vachiti bond is 1:1. Ini maonero angu nezvandinoona kushoko ndezvekuti vanhu mari havasi kuiwana. Chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika haisi kuwanikwa. Saka kwandiri vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paekonomi kuti igadzirike.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari vaFelix Mona vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvakabuda mutsvakurudzo yavakaita muvanhu pamusoro pezvavanoda kuti zvigadziriswe mubhajeti yegore rinouya inyaya yekuti vanhu vanoda kuti mabond notes abviswe koshandiswa mari yekunze imwe chete inove marande kuSouth Africa kana kuti madhora ekuAmerica.
Bond ratiri kushandisa maringe neUnited States dollar raakutengeswa paparallel market. Saka vanhu vari kunyunyuta zvikuru kuti mari yedu dai yaitawo chiremerera. Mabond atinawo haachashanda. Ndozvataiwana mutsvakurudzo kufamba kwatakaita maprovinsi edu ari gumi munyika yedu yeZimbabwe.
Asi vamangudya avo vakambotaura kuti vaizosiya basa kana mabond notes atadza kushanda zvakanaka, varamba kuti matambudziko ezveupfumi munyika ari kukonzerwa nemabond notes aya. Bati nyaya kuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda kupfuura yainowana kana kuti budget deficit muchirungu ndicho chinhu chikuru chiri kuitisa kuti upfumi husagadzikana.
Tushanse mara ka wanda mu government kukunde mare tinayo we are living beyond our means saka takashanse mara ka wanda mare iyo inotipe problem kuti tongata ku import zvinhu ne mari atapwa iyoyo the root cause we talked about the medium of exchange kutorashika kwa Zimbabwe.
Kurukota rezvemari Professor Mtuli Ncube vabvuma ku Studio 7 kuti kushandisa mari zvisina mwero kwehurumende idambudziko guru uye vari kuita zvose zvavanogona kugadzirisa nyaya iyi.
Expenditure of government yakakwira ihombe. What will do per budget tichaidzikisa titai reduce. Kuridusa kwacho will involve several things chaita zvimwe zvakawanda se kuridusa wage bill yehurumende nenyaya yema vehicles yezvimota.
Profesa Ncube vazivisa musangano uyu kuti mubudget regore rinouya serimwe rematanho ekuedza kurerutsira veruzhinji hurumende ichatora danho rekubvisa mitero pasanitary ware. Imwe nhengo yeparamende pasi pechikamu cheproportional representation amai Priscilla Misaira Wimshonga vati vafara zvikuru nedanho iri.
Rukufara chaizvo tinofanira kubvisa inonzi pachirungu value added tax tobvisa inonzi duty kana taita izvi zvinoreva kuti mutengo pane avada kunotenga unenge wadzikira unenge uri pasi.
Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo vamudenda vati vamiriri veparamende vanofanirwa kushanda pamwe chete nehurumende mukubuda nebudget rinoita kuti upenyu hweveruzhinji rwuve nani. Vamudenda vakurudzirawo kuti hurumende isiyane netsika yekunonoka kuita zvinhu zvainofanirwa kuita vachiti kuita kwakadaro kunodzorera nyika kumashure. Musangano wekuziya urongwa hwekushandiswa kwemari yehurumende hwegore rinouya uri kupindwawo nemamwe makurukota ehurumende akasiyana-siyana uye unopera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini Taurai Shava.
Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzinosvika zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana dzateerera kurudziro yaro yekuti dzikande mapadza pasi nhasi namangwana senzira yekuratidza kunyunyuta kwadzo nemabatirwa adzinoti dziri kuitwa nehurumende. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti zvinyunyuto zvikuru zviri kususukidzwa nevarairidzi ndezvemari yemihoro iyo isisavakwanire. Vanotiwo vanofara nevemamwe masangano evashandi vehurumende ava parutsigiro mukuratidzira kwavo uku uye vanotarisira kuti mangwana varairidzi vakawanda vachabatana navo muzuva rechipiri rekuramwa mabasa iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Wafamba chaizvo kudarika patakatangira tikaona nhasi vanhu vanokwana kuita 85% vemamembers edu varega kuenda kumabasa vachiratidza kunyunyuta nekusabhadha kwamari kwavari kuitwa vachitambiriswa mari isingakwani. Tikutarisira kuti mangwana patinotanga zuva vanhu vazhinji vacharegera kuenda kubasa. Tinofara zvakanyanya nevamwe vasiriwo mamembers vedu vanga vajoina dambumberi kwatiri kusvika uku tiri kuona dikisana pakaomara.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo zvaita kuti muronge kuramwa mabasa kwemazuva maviri?
Mari yatiri kutambira haina chaichatenga. Mishonga yekuzvipatara yakutengeswa nemaUnited States dollars. Mafizi evana kune zvimwe zvikoro aakuidzwa. Hapana chati takwanisa kuwana. Mari yedu yairodwa neover 300% kuti mhuri chaidzo dzidye hadzitakwanise kudya. Saka isusu chikumbiro chedu chikuru chatiri kunetsana nehurumende yoramba yakaisa zvitandamunzeve ndechekuti ngavatipewo mari inoenderana nemitengo yavo azvizviye zvinhu. Kuvarerutsira kwataita kuti vasanetsekane nekukalkulata ndokungovati ngavatipari maUnited States dollars. Sekuwirirana kwatakaita muna 2012 pakanegoshetwa masalari edu. Masalari edu haana kumbonegoshetwa ari emabond notes, haana kumbonegoshetwa ari emaratidzi, akanegoshetwa ari emaUnited States dollars.
Saka hurumende iri kutambira sei danho renyu ramatora rekuramwa basa iri? Tichiona kuti pamakazviita svondo rapera maimbochema kuti dzimwe nhengo dzenyu dziri kushungurudzwa.
Izvi zvitinoona kuti pane kuvhundutsirana kwaitwa kune nzvimbo dzakawanda vanhu vanga vachizvidzirwa kunzi vachadzinga mabasa asi tiri kuramba tichivasimbisa kuti hakuna munhu achazodzinga mabasa nekuti zvatiri kuita zviri pamutemo takazivisa hurumende nguva iripo sotaziwawo kushungurudzwa kuri kuitwa vamwe kusanganisira vaitwa pamba pakune asi vapaza pamwe imbavha pamwe adhisi asi vatora zvimwe zvinhu zvinoenderana nezvinhu zveunion vakatorawo zvinhu zvaziri mumotokari zvakawanda zvekuti maonero atangoita tangofunga kuti kana dzisiri mbavha vanogona kunge vari vanhu vanotoriwo vestate vanongoda kuti tidzokere kumashure pabasa ratiri kuita asi tiramba tichienderera mberi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuwedza naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, rimwewo sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo nhengo dzaro dzapiwa mvumo yekupinda mumigwagwa muHarare mangwana dzichiratidzirawo nemabatirwo adzinoti dziri kuitwa nehurumende. Asi sangano iri rabhadhariswa nemapurisa madhora mazana mana nemakumi mashanu semari yekuti vakwanise kuchengetedzwa nemapurisa vachifora. Munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti nhengo dzavo dzichanosiya magwaro enyunyuto kuPremier Service Medical Aid Society, kubazi rezvevashandi nemamwe mapazi ehurumende. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri abata vamajongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Chokwadi chakaita musangano miviri nemapurisa ekuroad ekutraffic pamwe chete nekupolice intelligence acho ekuti tikapuwa mhinduro yedu yekuti machi ienderere mberi tikakwanisa zvakare kupuwa tanga yekuti tibhadhare mapurisa epolice escort. Saka mapurisa aya taabhadhara nhasi, saka machi yedu iri kuenderera mberi mangwana tichanga paafrica unit kwaitoenda kwachrismas toenda kuministry of finance tosiyatamba toenda kuministry of labour tosiyanotamba zvakare.
Tainzwa kunga mapurisa aikurambidzai kufora neuwandu hwenyu, zvii zvamakazowirirana?
Tiripo ndechekuti takavaudza kuti kumacha takawanda hechi hapana nyaya. Ivo vanga vari varidzidzi hamudzopindi nese mubuilding muri 200 kana 300 kukonzera noizi mubuilding. Saka takati aiwa tinoenda kana tiri 200 tasvika tiri 200 kudaro ndikatovati hatitomboridzi vanhu tedi kunonga vapinda vanhu vatatu venorosiya tamba. Saka tangoti patinoenda kwacho ivoko vanhu vanokwira mubuilding vanogona kunga vatori 5 votiya tamba vodzika toenda pane chibuilding kuenda kuti vamwe 5 vodzika toenda paneni ukuenda 5 kuti vopedza pedzi kwatodzingira kudzimba dzedu. Tasenda mesej yedumo
tiri kuonawo sangano reApex Council riri kuti harinaiwo nechekuita neurongwa hwekuratidzira kwamuri kuita uku, zvakamira sei?
Tanga tisina kubhova tiva nechekuita nazvo. Kana pamakanzwa tichitaura kuti tiri kuratidzira, makambotinzwa kuti tichitaura mazita avo vanhu ivavo. Isu tiri kuti tiwi represent the workers, tiri kuda kunegotietawo negovernment. Asi tisina kuti mitemo yakagadzirwa yeudzvanyiriri yecollective bargaining yekuti tinoenda kuita mubatanidzwa wokukumbira tinoda kuita nhaurirano yekuti tinogadzirisa sei machallenges atinawo. Kubva patorwa leadership yeApex nevanhu ivavavo, nyaya dzakanga tatanga zvakanaka sehousing dzimananimandarinzengizi dzese dzakangofa icha nemumwe murayiridzi ari kutyole chokujama kuzasi kujochuloko hapana chaari kuwana nepamusoro pekuti utungamiri hwacho hausi kukwanisa kunyatsoatikileta zvekutova nevashanu. Dai aPex Council yambotisiya taita zvatiri kuita, ivo vaitewo zvavo zvavari kuita.
Avo vanga vari munyori wesangano reptuz vaRaymond Majongwe vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Vagari vekuchecheche kuchipinge vanoti kusagadzirwa kwemugwagwa unobva kutanganda uchienda kuchiredzi kwave kukonzera njodzi dzakawanda pamwe nezvirwere sezvo kuchigara kuine guruva rinokonzerwa nemarori mazuva ose. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wanga wakarongwa neStudio 7 neMedia Center, vagari vepachecheche Growth Point vanoti mugwagwa uyu waparara uye une dambudziko. Rakatanga apo hurumende yakati marori anotakura zvinhu zvinorema matani anodarika makumi mashanu kana kudarika haachabvumidzwa kudarika paBechnaf Bridge. Vati marori ese anobva kusouth africa achienda kwamutare nemozambique ave kushandisa mugwagwa uyo usisina tara. Vati kambani yegreen fuels iyo ine chigayo chemagetsi munzvimbo iyi ndiyo imwe iri kuwedzera kuparadza mugwagwa uyu nemarori ayo anotakura nzimbe nezvimwe munzvimbo iyi mazuva ose. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai Clemens Dube vati vazhinji munzvimbo iyi vave kurwara neguruva rinosimudzwa nemagonyeti mumugwagwa uyu.
Nyaya yemugwagwa uyu inopisa hasha dzakashata. Mugwagwa uyu wari kunotipa zvirwere. Tuu tarashikirwa ngevakawanda. Hama neshamwari dzapera mumugwagwa. Mubato, bhanza, rapedza hama dzedu.
Muzvina bhizimisi vaPatrick Makonzo avo vanotenga zvinhu zvavo kwaMutare nekuChiredzi vati vanogara vachisangana nenjodzi mugwagwa uyu nekuda kwekuti hauna tara.
Matraki abhiri anofamba eGreenfield anosimudza dust rinoda kuma 10 minutes kuti risetide ukwanise kuzoona mberi. Upenyu hwarasika murodhi hunopfuura 10 nekuda kwematsaona ari kuita nekuda kwerodhi iroro. Matsaona anopfuura kukuvara kwevanhu vasingashaika havo vanopfuura 50. Izvi ndiri kutaura ndichiti marecorded accidents asingarekodhiwo hatikwanisi kuva nemafiga iwaya.
Vamakonzo vatiwo hurumende haina hanya nekugadzirisa mugwagwa uyu uye vanoona sekuti kambani yeGreen Fuels iyo ine magonyeti anofamba mugwagwa uyu inofanirawo kugadzirisa mugwagwa uyu. Vamwewo vataura pamusangano uyu vatiwo vanoona sekuti kambani yeGreen Fuels inofanira kugadzirisa mugwagwa uyu sezvinoita mamwe makambani akaita seTonga Hulets iyo inogadzira mugwagwa munzvimbo dzainoshandira dzakaita seHippo Valley neTriangle. Kanzura wenzvimbo iyi amai wishes hama veMDC Alliance vati kunyange hazvo kanzuru ichiedza kugadzirisa mugwagwa uyu makambani akaita seGreen Fuels anofanira kubatsira kugadzirisa mugwagwa uyu.
Ndakamirira kanzuru ndiri kanzera kudai ndinotoshayiwa kuti ndotangira papi nenyaya yehurumende yacho nekuti inongotsikatsika. Kune inonzi Green Fuel kunoku iri muchisumbanjeni wa 2016 iri kutoita mari yakawanda zvakanyanya yasishandisa rodhi iroro asi zvairi kubatsira tisizvionawo. Iye ndiye yakapera kuzobhenefita muno muerea medu. Isi tichitoona ichisvika ine varungu iri kambani huru huru kudaro takatofunga kuti mugwagwa wedu izvozvizvi wakushinaka manje.
Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vati kubvira pakutanga kwegore rino paita tsaona dzinodarika makuma nomwe uye pafa vanhu vanodarika gumi nekuda kwekusamira zvakanaka kwemugwagwa uyu.
Vatungamiriri vatinavo makanzuro kana maMP vanobva kuvanhu saka vanopihwa zvichemo zvekuendesa mberi kuparliamendi. Kana vachinge vatadza kuparliamendi vanhu vanotaura vega vanosimuka vega. Isi toti inzwi iroro rozivikanwa ndozvoita kuti kana zvisina kunge zvazoitika tinenge tine marekodzi ekuti musi wakati takataura tiri pamwe chete kuti todawo kuti rodhi rigadzirwe.
Vamadhuku vati mumiriri wechipinge South vaEnoch Porusingazi vainge vavavimbisa kuti mugwagwa uyu unenge wagadzirwa kusvika panguva ino asi zvazvisati zvaitika. Hatina kukwanisa kubata vaPorusingazi pamwe neveGreen Fuels kuti tinzwe mativi avo. Musangano uyu ndewekutanga waitwa kumaruwa neStudio 7 yakabatana neMedia Center. Ndakamirira Studio 7 kwacheche kuChipinge South ndini Godwin Mangudla.
Kumakuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Madzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge musi wechina 8 mbudzi, Mutoko musi wa 15 mbudzi, Harare musi wa 21 mbudzi, Gwanda musi wa 26 mbudzi, Lupane musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaMatthew Whitaker avo vakadomwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vafanobata chigaro chemuchuchisi wenyika. Munhu agara achitsigirana nemashoko avaTrump ekushora urongwa hwekuferefeta kana Russia yakapindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016. VaWhitaker avo vane makore makumi mana nemapfumbamwe vakatanga basa mubazi rezvemitemo gore rapera. Vari mukuru wevashandi mubazi iri. Vakuru vemuCalifornia vanoti vakwanisa kuziva munhu akapfuura vanhu gumi nevaviri vakafa nezuro kuchamhembe kwedunhu iri. Mapurisa anoti munhu uyu ndi Ian Long, uyo ane makore makumi maviri nemasere. Vanhu vakapfurwa nezuro Maneru vaive mubhawa reBorderline Bar and Grill muguta reThousand Oaks vachizvitambira zvavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara tsaona yanezuro sedambudziko guru rakawirwa nenyika kana kuti national disaster. Izvi zvinotevera kufa kwevanhu vanodarika makumi mana nevanomwe vakashaya mutsaona nezuro mushure mekunge mabhazi maviri anoti reSmart Express nereBolt Cutter abonderana pedyo nekwaRusape. Mabhazi aya ainge achangodarika patollgate remunzvimbo iyi. Studio 7 yabata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe kana paine vamwe vanhu vafa, asi vati titaure nemukuru wavo amai Charity Charamba, avo vatatadza kubata. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira nevamwe vakuru muhurumende vari muLondon kuEngland kwavapinda musangano wezuva rimwe chete weInvestment Forum waitirwa paLondon Hilton Canary Wharf iri muCentral London. Musangano uyu wakarongwa neZimbabwe Investment and Development Agency, iyo yakaburitsa gwaro nezuro ichiti chinangwa chemusangano uyu change chiri chekushambadza Zimbabwe nemikana iri munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vashoropodza danho rehurumende murwendo urwu vachiti dai hurumende yambomisa nzendo dzakawanda yogadzirisa nyaya dzeupfumi munyika. Hatina kukwanisa kubata amai Mupfumira kuti tinzwe divi ravo, asi tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Konsilia Chinanzva Vana kuti tinzwe zvizhinji.
Kuenda kunze kunenge kuri kuedzawo kuenda kunoshambadza nyika, kuenda kunotauriranawo nevamwe kuti vaonerewo maonero ekuti tinogona kuita ushamwari hunopa business munyika. Asi pari zvino hatidedi kunyeberana upenyu hwetourism muZimbabwe wakati womei, nokuti sezvamunongoona even ndege chaidzo dzava nedambudziko rekuti dzive dzine nzira dzokupinda nadzo muZimbabwe pamusana pezvikwereti nezvimwe zvatiremera munyika. Asi hatiregere kuenda kunoshambadza, kuendawo kunokumbirawo kune vamwe kuti ngatibatsiranei pakuti basa iri rifambe zvakanaka.
Ruzhinji ruri kuchema nenzara nenhamo munyika kuti zvinhu zvakaoma. Hazviiti rerukiri here senyika kuti kuendewo kana munhu mumwe chete kana vashoma pane kufamba vanhu vakawanda kudaro?
Ya, iro idama chairo chokwadi nokuti zvinhu zviri kurema. Zvamunoona zvatambotaura kuti muno munyika hatina yedu ndege chaiyo inosvika kunyange kunyika dzevamwe kure ikoko. Saka zvinenge zvichitoreva kuti kufamba nezvevamwe zvinenge zvichibhadharwa. Hongu kunotsvaga bhizinesi kunenge kwakanaka, asi kukaendwawo vashoma ndonemutoona kuti nyange isu sekomiti yenye parliament hatina kunge takokwawo parwendo irworwo.
Mumafambisirwe anoitwa nyaya dzetourism muZimbabwe, imimi sekomiti inoona nezvetourism iyi, ruoko rwenyu runenge rwuri papi?
Isu tinenge tichifanira kuona kuti kudyidzana kwedu nevashanyi kufambe zvakanaka, nokuti tourism ibanhiko rinotounza mari yakanaka chaizvo munyika. Asi tozotarisa manje kumitemo yedu yenyika, kunyanya kana takatarisana nemiripo mataxes edu anoti kwirei kupfuura evamwe. Saizvozvo pane kuchema kuripo kwokuti kunyange neministry yedu inoti vaenzi vanouya vanobhadhariswa tax yemakandinzwani yekungosvika munyika yavanoita arrival tax yanga iri pa15%, zvisingaitwe dzimwe nguva nedzimwe nyika.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Konsilia Chinanzva Vana vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Mm-hmm. Masangano emuAmerica akaongorora sarudzo muZimbabwe anoti International Republican Institute neNational Democratic Institute azeya ongororo yakaitwa pamwe nekurudziro yesangano reZimbabwe International Election Observation Mission. Mutori wedu wenawo Blessing Zulu apinda mumusangano uyu. Blessing, musangano uyu wafamba sei?
Hello, Ivan.
Musangano wafamba sei wamapinda uyu?
Musangano wafamba zvakanaka chose, uye uchangobva mukupera, kwataurwa iko nevanhu vakati vanosanganisira iwo ambassador Johnny Carson, vanosanganisirawo amai Elizabeth Lewis vanoshanda nesangano reInternational Republican Institute, uyo pataurawo vanonzi Valerie Gaba, vakatungamirawo ivo vaienda kunoongorora sarudzo dzekuZimbabwe, nevamwe vakaitawo samai Jessica Kigan, vanga vari musangano irori rekaenda kunoongorora sarudzo muZimbabwe.
Pane zvitsva here zvataurwa pamusoro peZimbabwe? Pane zvimwe zvatagara tichingonzwa izvi?
Vataura zvinhu zvakawanda zvavativo zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa kuti Zimbabwe iite sarudzo dzisingazoite mutauro. Chavanyanyokoshesa nhasi yanga iri nyaya yekuti mauto haafaniri kunge aine chekuita nesarudzo, vachitivo izvi zvinosanganisirawo nyaya dzekuti munhu anenge achikwikwidza musarudzo ari mutungamiri wenyika haafaniri kunge achishandisa mauto kana zvimwe zvinhu zvehurumende kuti ainge achitsvaga iye rutsigiro. Asi nyaya yavanyanyosimbisa ndeyekuti mauto emuZimbabwe anofanira kuregedza kuti anga achipinda munyaya dzakadai dzesarudzo idzi.
Imo mune kurudziro dzavapa zvavanyanya kubata ndezvipi zvavanotarisira kuti Zimbabwe iite?
Vari kutiwo Zimbabwe inofanira kuvandudza maitirwo esarudzo, vachitiwo sangano reZEC riri kuratidza kuti harina iro udzamu hwekuti ringakwanise kunge richibata sarudzo dzisingazoite mutauro mune ramangwana. Nekudaro vamwe vanga vachitiwo pamusangano uyu masangano ekunze anofanira kupa ZEC zvikwanisiro, asi vanga vachitaura vakamirira masangano maira ya NDI neIRI vati aiwa hurumende yeZimbabwe ndo ine chitsvambe chekuona kuti ZEC ine zvikwanisiro, nekuti havadi kuti vanhu vekunze vange vachionekwa seivo vanenge vachiita kana kubatsiridza sarudzo dzinenge dzichiitwa muZimbabwe. Vari kuti idzi sarudzo dzevanhu vemuZimbabwe.
Pane here zvimwe zvaungade kuti veruzhinji vazive pane zvabuda mumusangano uyu muchidimbo?
Pane zvimwe zvabuda, nyaya yakakosha ndeyekuti vativo havachangomirire chete kuti vaende kunoona zviri kubuda musarudzo muZimbabwe kwapera makore mashanu, asi vachatanga kuendawo kunoongorora mabi elections, vachitanga nebi election iri kuitwa kwamutoko iyi.
Aiwa, tinotenda Blessing. Blessing Zulu mutori wedu wenhau anga achitaura ari muno muWashington DC. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa webhajeti uri kukurukurwa kuBulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyaya yemabond notes yotsviriridza pamusangano wekuzeya bhajeti regore rinouya. Varayiridzi vekumaruwa vanotanga kuramwa mabasa kwemazuva maviri kwatanga nhasi. Studio 7 inoenda kuchecheche kuChipinge, uko inoudzwa matambudziko akatarisana nevagari veko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, tumirai kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lengali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 8 lwezi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Nxa u Minister of Finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame, but nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's no go area sindawo, ngoba thina sizokuthi ubaba lana imbono yakhe imbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume.
Iningi labantu kade lisemhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya ibudget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa imali yohlobo lwebond.
Umgwaqo lokho osuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngetrain. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zikambe. Kathesi kube kuyitsara, kathesi i-death road.
Izakhamizi zeChipinge zikhala ngokonakala komgwaqo kulindawo lapho bekhuluma ngokungxoxo ebiqondiswa ngabe Studio 7 imanyene labe Media Center enzelwe eChipinge lamhlanje. Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute labe National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo phezu kwalolu khetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Emhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya uluhlu lwendleko kahulumende omnyaka ozayo ibudget ka-2019, iningi labantu lithi iZimbabwe ingabe ichiyane lokusebenzisa i-bond note ngoba kalincedi. Emhlanganweni munye umphathintambo ogatsha lwemali uProfessor Mthuli Ncube uthi usenikeze imvumo yokuthengwa lula kwamanye amazwe kwempahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini yama-sanitary wear kungelambadalo yemithelo yejuthi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokuthapha imbono kaZulu lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende i-budget yomnyaka ozayo kobulawayo phansi kwendikimba ethi enhancing efforts towards stabilizing the macroeconomic environment for inclusive socio-economic development. Okuthokozise omama yenkulumo kamphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube lapho ephendula imibuzo evele kubomama ngemizamo eqondane lokutholiswa impahla yokusebenzisa besesikhathini eyama-sanitary wear. Uncube uphendule ethi usekufake ehlelweni lwakhe ukuthi limpahla ingabhadaliswa umthelo wejuthi ekungeneni elizweni. Umphathintambo wogatsha lwendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi balemukela ngenjabulo lelinyathela.
Lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangeni ngoba into eyenzakalayo. Ye, into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote. Mina njengominista wabo mama le iprogram ngiyayisapota ngiyona elikwazi ukuthi lo mama fesibedi laye sekwakhuluma ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hairambu Imushonga oselesikhathi elisa ngelungelo labesifazana leli laye uthi uyakujabulela kodwa waphanga wathi kuningi okusamele kwenziwe ukuze kufezeke.
Esimele sikukhangele kathesi ukuthi manxabe sithi bazalungisa into ye sanitary way bachona. Kule nto ethiwa yinye skiwa zero rating. Kusichuthi siyabe skip ivat, ivali edetex, but also siyabe skip ijuthi kusanitary way. So manxa skipile ijuthi kusanitary way, it means ukuthi iyabe sithengeka ilula. But kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathola isanitary way, uyahamba eyenika kuma esikoleni. Imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabe ilutshwane. Ngoba kade kuhlupha kathesi kuba lanxa silabangane kade befuna ukuthi basincedise.
Unkosikazi Mildred Dube ongusenator uphathe udaba lokuphungulwa kwemithelo yamakhampani aqhatsha abantu abaphila lobugoga.
Nxa uminister of finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame, but nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's a no go area, siyindawo. Ngoba thina sizwa ukuthi ubabalwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume. Ngoba nxa sesikwanisa ukuthi khona sesisukumisa umkhonomi, yikho sokuzaba lokuqhatshwa kwabantwana kuma-campani. Ngokho kokuthi khona ikhampani ukuze ingathethwa kumbe idevemele ukuthi bayipay something lapho, ukuthi nxa ithethwa umuntu
Elinye ilunga lephalamende unkosikazi Meliwe Phuthi uthi okuqakathekileyo ukuthi uhulumende avule amafekitali abantu bathole imisebenzi.
Kule kuqale kuhulumende kasivulele amankampani lawa avaliweyo, ama-industry asebenze, wonke umuntu asebenze. Ngibona ingani asike sibe khona isidingo sokuthi umuntu afune ukufidwa yena lento yokwenza.
Iningi labakade besemhlanganweni lo belikhuthaza ukuthi i-bond note lihle liyekele ukusetshenziswa ngoba kuyilo elidala inkinga eziningi elizweni. Kodwa-ke usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uthi yena i-bond note aliyindawo njalo lilokhe lilingana ledola leMelika. Uqhubeke ethi uhlupho elizweni akusilo i-bond note kodwa yikuthi kule mihlobo yemali eminingi elizweni esebantwini njalo abantu baqhubeka befuna ukuthenga njalo nje. Uthi nxa abantu bengafunda ukuzithinta ekuthengeni kulakho ukwehlisa umthalo kuhulumende. Engena edabeni lwezimota zamalunga edale lephalamende uProfessor Ncube uthe lokho kuzenzakala ngesikhathi njalo kuzabonakala uhlelo olufaneleyo ukuthi bezithole lezi zimota. Amalunga edale athe wona imota ayazifuna ngoba ziqakathekile ekuqhubeni umsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zechecheche echipinge zikhala ngodubo lokungalungiswa kwamgwaqo osuka eThanganda usiya eChiretsi osubangele ingozi zomgwaqo eziningi. Iningi lezakhamizi lezi ebisemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo weVOA Studio 7 bemanyenela beMedia Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe endaweni yamavinkileni awechecheche Growth Point, izakhamizi zalumango bezikhala ngalumgwaqo ukuthi awusahambeki. Lolu dubo zithi lubangwelwe la isinqumo sikahulumende sokwalisa ukusetshenziswa kwebholoho leBurkinaf Bridge ngabezimota ezinkulu ezithwala impahla. Asizweni esinye sezakhamizi zeChipinge South umnumzana George Zirima egcizelela udaba lodubo lomgwaqo lo.
Okukhulunywa lapha kukhulunywa ngomgwaqo. Umgwaqo lo osuka eNtsangala usiya eBedbridge udlula ngeTrade. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zikambe. Kathesi kube kuyitara, kathesi eyi-death road. So ukuhamba kwezimota sisuka khonapha checheche sisiya eTrade kukhanya nani kulezinye indawo ezikhanya ngani imota ziyenza ama-accident eziningi. Khonoko kubangelwa ngokuthi khona sokulamapotho okunye sekugredwe umgwaqo naloo sewugredwe ithala leyana ebekhona seyi-dust road. So sokusuka kusithi ii-politics zibamba khonapho, abamakampani babamba khonapho. Sile kampani eyithiwa yona i-green fuel ikana ilama role la wana twala inzimbe so ukana ngani abantu baya konona ngokuthi khona izimoto zinezala ezinkulu kakhulu so zihamba egwaqweni wonalwana zikhanya ngani yizo ezibangela ukuthi imigwaqo leyana iphambaniseka kwemigwaqo.
Alo-ke ngumnumzana George Zirimi, isakhamuzi seChipinge South ekhuluma emhlanganweni owe-town hall oqoqwe ngabomsakazo we-VOA Studio 7 bemanyene labe-media center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe.
Izozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa koBulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe-International Republican Institute labe-National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo olwenziwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe International Election Observer Mission ngalolu khetho edolobheni leWashington DC khonapha eMelika lamhlanje. Okwenyanga ezikhombisa ezedluleyo abe-ZIEOM bebehlolisisa ukuthi lolu khetho lungabe lwaqutshwa ngokukhululekileyo na. Intatheli zindaba e-Studio 7 uNtungameli Nkomo ubesemhlanganweni lo. Ukhona nje kathesila sizaxoxa laye ngodaba lolu. Ntungameli, ngiyakwamukela.
Ngiyabonga ngwenya.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani emhlanganweni lo?
Emhlanganweni lo, Chris, uzakhumbula ukubana abe inhlanganiso zombili vethula ugwalo lwabo ngabakunanzelelayo kulolu khetho ngendlela olwaqhutshwa ngayo kuze kuyefika kumpumela yalo. Baconcluda baphetha bona ukubana yebo kukhona babukhona ububelo kundlela lolukhetho olwenziwa ngayo nxa kuqathaniswa lesikhathini esedlule. Kodwa kukhona okuningi okuhluphayo. Yikho ke ekade bekugcizelela lamhlanje bekulo ambassador Johnny Carson oyekuqula le nhlanganiso zombili lelabalibiza bethi Zimbabwe International Election Observation Mission. Ubekhuluma yena ngokuthi kuningi okumele kulungisizwe. Okhulume ngodlakela, ukubulawa kwabantu ngamasosha, wathi leyo into engamelanga iphinde ibuye yenzeke njalo. Okhulume ngokwethuselwa kwabantu okwakusenzakala lanxa nje kwakungasabalalanga kwakulobubelo. Kodwa udaba olukhulu akhulume ngalo ludaba lokungenela kwebutho kwezombusazwe. Uthe leyo yinto uMongameli Emmerson Mnangagwa amele ayilungisise ayenqabele njalo ngoba lapho okungenela khona ibutho embusweni wentando yeningi lo mbuso usuke ube ngowamasoja hhathi owentando yabantu esingathi democracy. Ukhulume njalo ngekomishini yeZEC uthe yayisilela kakhulu esingathi in terms of capacity ekubeni le siqwanga lolwazi lekhono lokuqhuba umsebenzi ngendlela layo. Uthe hayi kumele iqiniswe ilungiswe njalo ukuze iqhube umsebenzi ngendlela eyiyo.
Manje ngemva kophenyo lolu bathi bona kwenziweni?
Ukhona okhulumileyo njalo owaleliqula kuthiwa ngu-Larry Geber bathe mane ngamanyathelo abawathathayo uza khumbula kule by-election ebuyayo mhla ka 24 eMutoko kulinyanga bathe bazathumela iqula ukubana liye bona ukuthi lolukhetho luqhutshwa njani bathe sebezaphatheka kuma by-elections ukuze babone ukubana ukuthi ama recommendations abaphuma lawo ngemva kokhetho lusanda kwedlula ayalandelwa na kuba lobuvelo yini ngamanye amanyathelo asebewathethe kodwa bathi hayi bazaqhubeka belukhangela udaba lweZimbabwe belukhangelela eduze sibili ngelihlo lokhosi.
Manje bakhulumile yini ukubana khonoku abakusolayo kuzasetshenziswa kudaba lwama-sanctions?
Hayi gabachongo ukuthi kungasetshenziswa kudaba lwama-sanctions kodwa uCarson yena simbuzile ngendaba yama-sanctions yona leyo ukuthi udaba lolu iziphathamandla zikahulumende zilokhu zikhala ngokuthi ilizwe kaliyiphambili ngendaba yama-sanctions kodwa njengeziphathamandla zeMelika eziningi u-ambassador Johnny Carson uthe yena akulanto enjalo izijeziso lezi iziqondiswe ebantwini thize bezanu-PF kaziqondiswanga kuzulu wonke weZimbabwe jikelele kumbe kulizwe leZimbabwe.
Hayi siyabonga Ntungameli. Lo ke nguNtungameli Nkomo, intatheli izindaba yeStudio 7 obesemhlanganweni wenhlanganiso zeMelika ezayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngoNtulikazi, abe International Republican Institute kunye labe National Democratic Institute kade belomhlangano ke lamhlanje behlaziya lokhu abakubonayo. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama lapho esikhangela udaba lwebudget oluphathwe kabanzi emhlanganweni owenzelwe kobulawayo lamhlanje. Siyazi njalo ukubana imhlangano efanayo iyenziwa elizweni lonke jikelele. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngeso lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakwele Melika lele Senate lapho ibandla lamademocrats eselinqobile lathola izikhundla eziningi kwedlula ibandla likamongameli Donald Trump elama-Republicans. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian Church kwele Cameroon sibike ukuba izifundo ezingamachumi ayisikhombisa lathoba munwe munye i-79 ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda lomphathisikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamhlanje. Iziphathamandla zesigabeni seCalifornia khona pha eMelika zibika ukuba sezisazi igama lomunye ovuke ubhova wadubula abantu abalithumi lambili bafa endaweni yokuzilibazisa izolo ntambama njengoba ngaleso sikhathi ubengelasithupha. Igama lakhe ngu-Ian David Long omhlophe obeleminyaka engamachumi amabili lathoba minwe mbili i-28. Usomlomo edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usekhuthaze ukwethulela izigwebo amalunga edale lephalamende aqeda phose ihlandla labo lonke eleminyaka emihlanu bengakhulumanga lutho edale lephalamende. Umdenda uthi lokhu kuzakhuthaza amalunga edale ukuthi aphatheke ekuthuthukiseni izigaba zawo. Kuminyaka edluleyo ugwalondaba lwedale le parliament iHansard luhlala lusethula amagama amalunga aqeda iminyaka emihlanu engakhuluma ngalutho ngisho kodwa eholiswa imali yama allowance okuya edale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko endawonye lomnumzana Bednico Bebe owayengummeli wenkayi North edale lephalamende onguye osungula lingxoxo.
Kuma laphana ke parliament awukho ngusuku umkhulumo kwekampeni unjengomuntu okampeni naye ukusuka umuchaya slogan hayi kuyabe kulento eliyabe liyikhuluma emqoka okuyafuza ukuthi lawo ufake imfijo ukuthi bona hayi ngemfijo enje lapha mina ngithi kakube nje kakube nje so zafuta abanye abantu abanjalo imfijo uyabe engalayo nxa engalayo imfijo kuba nzima ukuthi asukume kuphela akhulume parliament futhi ukuthi abanye uyahlala iminyaka izi 35 years engakhulumanga omunye ke njalo uyaphongubhalelwa lokho kuthiwa yi-maiden speech afike ayibale ngoba yiyo evunyelwayo ukuthi nxa udebate ephalamente uyibale ungakhohlwa ukuthi ephalamente ovunyelwa khona ukubala yikuthi nxa udebate ephalamente kumbe nxa unguminista unika i-ministerial statement yikho lapho ovunyelwa khona ukuthi ubale otherwise nxa udebate ephalamente kufanele ukuthi lanxa ubhale phansi into oyibhaleyo ufanele ube yazi ngekhanda ukwanisa ukuyikhuluma ungayifundi kumbekuthi ungayibali ephepheni lapho ubhale khona kuyizinto kunjalo kuyaphica abantu abaningi ngenxa sebengena eParliament.
Ya, mnumzana Mkandla, wena njengomuntu ovotayo, ukuthatha njani ukuthi uzwe kuthiwa umuntu omvotele ufike wahlala 5 years engakhulumi lutho?
Kuba kuhlungu kakhulu and then uBebe lapha uvula abantu amehlo lendlebe lokuthatha idecision engathathwa kusasa. Iqiniso elipheleleyo siyahlupheka sibili ukuthi umuntu uyabuya ekampeni ukampenelwa lapho esehluleka khona abe campenelwa ngucampaigning manager wakhe uchief elections agent yena ukuthi vele ezikhulumile lebantwini kakwazi uyalungiselwa neprogram basuka abantu laba behlala eparliament 5 years besebenzisa izimota zona zana abaziphiwayo balanda zona yikho ubona bephongukuvotelwa nje beqamele leyo party kuphela ababe bebona ingazani ilabantu laleyo party leyo abantu bangikhona upresident wakhona kabamazi kuzokuza yena ngokwakhe yena uMP yena lowo kumbe ngabe ngukansela kuyafanana ngabaziwa kodwa baza kuyafakwa nje kuphela khona laphana ngenxa yeparty ibizo leparty i-capability yomuntu yona leyo ingekho siyahlupheka ngama-report back ukuthi khona umuntu ezo-reporta back ku-constituency ukuthi sevele eparliament kukhulumeni uhambiseni wenzeni kukhulunywane eparliament.
Kodwa mnumzana Bebe siyabona ukuthi bakhona abanye uthi nxa umbona uzacabangela ukuthi ngumuntu ongasukuma sibile edalele eParliament akhulume ehlale ekhuluma abantu abafana labo Jonathan Moyo esizwa kuthiwa laye waqeda isikhathi sibile engakhulumi lutho kathi kuyaba kuhamba njani
isikhathi esiningi njengoba ngithile ukuthi ama-ministers bale advantage kumbe ukuthi kungcono okwabo ukwenza ngoba baya yenelisa ukuthi nxa yenika i-ministerial statement elokuvele eParliament akhulume lapha singakhangela kakhulu-ke sikhangela ama-members of parliament umuntu ongasomina umsebenzi wama-members of parliament yikuthi angangena eParliament nxa kule debate ekhona kufanele ukuthi laye asukume akhulume izifiso zabantu mayelana le debate yona leyo eyabikhona ungaze ukhuluma okungekho izifiso zabantu ezingaqondananga le debate ekhona bayakuhlalisa phansi abakuvumeli ukuthi ukhulume. So isikhathi esiningi ama-parliamentarians amaningi azifica sele challenge ukuthi uzafakwa i-debate mind i-order paper ye-parliament ibuya ibhalwe ngesilungu yonke into ibhalwe ngesilungu. Umuntu wenkosi kafundanga lesikhiwa kasiko kasazi. Lanxa evunyelwe ukukhuluma ngesiNdebele okokuqala okuvele kubhaliwe ku-order paper kakuzwisisi. So lanxa engadibhatha ngesiNdebele ngenxa yokuthi vele okwakuqala kazisisanga ukuthi kuyini okufanele ukuthi akwenze nxa edibhatha ngetopiki eyabefanile ahlabe ne-challenge kumuntu wenkosi khonapho ngakusela nto angayenza sezitshayelele uvalo okwakhe sepho ukuthi kona hhayi iphathi nginephathi nifela ngu-chairman we-branch kumbe mnephathi nibamfakile ngoba ngithandwa ngupresidenti kumbe mnephathi nibamfakile ngoba yimi engidilide abantwana abatshaya abanye nxa ungafuni ukulalela into ezinjalo nje ngumuntu osesiyahlala nje athi khu khonaphana ngoba nxa ususeparliament akufanani la ngale ngaphandle nxa ukhampeni ukuthi wenza santando kula bantu abakusapotayo iphathi yakho yakusapota wena uthandwa ngupresidenti.
Mnumzana Mkandla, kuyini okumele bakwenza abantu?
abantu kabenze i-recall umuntu njenganaloyo amandla asebantwini bemdemonstrate-ele kakhulu ngoba kathesi ingozi esesiyikhangelane layo i-devolution. Umuntu onjenganaloyo ngento ye-devolution yafika ezilalele khona ngale vele ukuthi vele yona i-devolution iqalela ngaphi kuthiwani kazi lutho. Khonokho okhulunywa ngoba kubhebhe ukuthi khona ngale kuyabe kumnyama vele umuntu yenaloyo abe lokhu esafuna i-induction bemu-oriente. Konke khona lokhuyana kunzima sibili ukuthi khona umuntu yena loyo siphile laye esiqintini njengezakhamizi kumbe njengabantu abakuconstituency kumbe kumawazi umuntu yena loyo semele ikhutshwe ngabantu engazakhutshwa yiphathi.
Mnumzana Bhebhe, kuyenzakala yini ukuthi abantu bamdemonstrathele umuntu oyabe lilunga ledale lephalamende azasuke?
Kuvele umthetho ukhona ukuthi khona umuntu nxa abantu bengasamfuni kakudinga ukuthi bademonstrate. Bayakwanisa abantu ukuthi benze lokho kuthiwa yi-petition, but I think na ngingaphambanisi kufanele kube yi-2/3 of the number eyamvotelayo abantu abakuvota sibona. So ngaleyo ndlela umuntu lwana uyakwanisa ukuthi bambize ephalamenti. Kodwa angiboni ukuthi kungasebenza khonokho as long as umuntu lwana engene ngamandla ukuthi kusapotwa ngupresident webandla lephathi yonaleyo, usapotwa ngabakhulu bephathi yonaleyo. Ngoba phela ukuthi lithole ama-signatures kuyafuna ukuthi asapotwe yiphathi yonaleyo futhi.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bhebhe owake waba ummeli weNkayi North edalele ephalamende ubexoxa endawonye lo mnumzana Max Mgandla owalwa impi yenkululeko.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 yalimaza abangamachumi ayisithupha lanye i-61 izolo eRusape inikwe isimo se-national disaster ukwenzela ukuthi abalimeleyo kanye lemuli zabatshonileyo bethole usizo oluvela kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uphinde wasola abachayeli abangachayeli ngonanzelelo labangalungisi izimoto zabo esithi bafuna ukuphuphula inzuzo yabo kuphela. Ngalokhu uthi kufanele bajeziswe. Amapholisa lamhlanje athi ingozi le ibangelwe ukuchayana kwamabhasi womabili emhlubulweni hathi ukungqikilana kwawo njengalokho bekuphuma kweminye imbiko. Amapholisa aphinde akhuthaza abantu ukuthi beze eRusape General Hospital ukuyadingisisa kumbe balezihlobo ezitshonileyo kumbe ezilimeleyo kulingozi. Khatha savume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Iningi labantu abakade besemhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya i-budget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa i-bond note. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 iyenziwe ibe i-national disaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngoChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.